This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chikumi 16, 2015.
Makatirira kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire nichito zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinogamuchira sikuru nekufara kuti vakuru vehurumende vemuAfrica tiri paAfrican Union vaisa chisungo icho chine kuchipira kuti vatoita zvose zvavanokwanisa munyika dzavo kupedza nyaya yechild marriage yevana vari kuwanikwa vachiri vana vadiki.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica votsidza kupedza dambudziko rekuroorwa kwevana vasati vabva zera.
Hatidi kuti tibatwe kumeso nokureverwa nhema. Toda kuti aiwa takachenjedza ndechakatanga. Hatidi kuti tizotanga kuchema-chema vanhu vafa vadonha nezhara. Ndosaka tiri kuti ngativisvinurei.
Bato reMDCT rinoti SADC neAU dzinofanira kupindira munyika sezvo vanhu vave kuziya nenzara nekutadza kutonga kwebato reZANU-PF.
Vanhu vasina nyaya dzokupa kuvanhu vanenge vatiwanawo kuti tingararama tichinzwikwo sei toita mbiri namatambudziko avanhu. ZANU-PF inoita mbiri nokushandira vanhu kwete kupembedza kutambura kwavanhu.
Asi ZANU-PF inoti mashoko eMDCT aya ndeemugodzi matsuro.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica vapeta musangano wavo muJohannesburg, South Africa, vachiti vari kufara zvikuru nematanho avatora kugadzirisa matambudziko akasangana nenyika dzemuAfrica. Musangano uyu wanga uri kuitwa pasi pedengendira rinonzi Year of Women Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Asi nyaya yemutungamiri wenyika yeSudan vaOma al-Bashir ndiyo yakakonzera kuti zvinhu zvinyanyoisa manyamamire nerongo pamusangano uyu. Dare reInternational Court raida kuti vasungwe neSouth Africa nemhosva dzavari kupomerwa dzekuponda vanhu mudunhu reDarfur. Asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanhu vasachigaro weAfrican Union vakati nyika dzemuAfrica dzinofanira kubuda mudare iri reInternational Criminal Court vachiti harina zvarinovabatsira.
Asi sangano reAmnesty International rashora zvikuru South Africa richiti yaifanira kusunga vaBashe kuti vapindure nyaya dzavo pamberi pedare. Imwe nyaya yakaturwawo nevatungamiri ava ndeyekurodzwa kwevana vasati vasvika zera. Munyarikani panyaya yekupedza matambudziko ekuroorwa kwevana vasati vabva zera kana kuti Goodwill Ambassador of Prevention of Early Child Marriages musangano reAfrican Summit amai Nyaradzai Gumbonzvanda vanoti vari kufadzwa zvikuru nechitsidzo chakatorwa nevatungamiri ichi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Ndinogamuchira sikuru nekufara kuti vakuru vehurumende vemuAfrica tiri paAfrican Union vaisa chisungo icho chine kuchipira kuti vatoita zvose zvavanokwanisa munyika dzavo kupedza nyaya yechild marriage yevana vari kuwanikwa vachiri vana vadiki. Tichigamuchira zvakabvumiranwa izvi kuAfrican Union, chinonyanya kundikoshera ini pache zvangu ndichishanda ndiri muAU uye ndiriko kuYWCA ndechekuti zvisungo izvi zvinofanira kunge zvichizotevedzerwa munyika nenyika yemuAfrica. Vana vawane dzidzo, varambe vari muzvikoro kuitira kuti vasange vachizopinda muwanano senzira yekuti vabude munhamo, uyewo kuti nyika nenyika igadzirise kune avo vanoti chikaranga chedu kana kuti tiri pamagariro edu netsika kuti vana vanokwanisa kuwanikwa vari vana vadiki. Asiwo ndinoshungurudzika ndakatarisa kunyika kwedu kweZimbabwe nezvandakaverenga nekunzwa kuti kumatareji mhosva vaiti mwana ari pamakwetwerufu anokwanisa kunge achibvuma kuenda pabonde. Saka ipapa panofanira kuti pagadziriswe sekuti hatingatika nerimwe divi tiri kuti tuda kupedza dambudziko rechild marriage pane rimwe divi tiri kupa mukana wekuti vana vanga vane kodzero yakadai vachiri vadiki.
Munoona zviri kutaurwa kumisangano yakadai zvichibatsira here nyanya kunyika dzakadai seZimbabwe?
Chinotikoshera ndechekuti zvinenge zvakurukurwa zvinofanira kuzotevedzerwa pamaitiro nemabatiro paupenyu. Saka takatarisana nenyika yedu yeZimbabwe tinenge tichitarisira kuti izvozvo zviri mubumbiro redu remutemo. Zvatinoti gender parity, madzimai namadzibaba vapinde muutungamiriri zvakaenzerana zvinofanira kutevedzerwa. Saka pari zvino semamiriro akaita utungamiriri tiri kuonawo kuti hatina utungamiriri papresident. Tina mavice president maviri echirume, saka dai waro zvaigadziriswa kutiwo pande pane vanhukadzi vanopinda paleadership iyoyi, chekuti ndizvowo zvinobvumiranwa pabumbiro redu remutemo. Saka takatarisa kuna 2018 tichizopinda musarudzo. Tinenge ndotopawo kurudziro yekuti vemapato nemapato akasiyana-siyana vavewo nemadzimai anokuzidza kuitira kuti tinge tine utungamiriri hwevanhukadzi pane zvekutungamirirwa kwenyika.
Vanga vari Goodwill Ambassador weEarly Child Marriages musangano reAfrica Union, amai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Zvichakadaro, bato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change rinoti veAU neSADC vanofanira kupindira muZimbabwe kubatsira vanhu vemunyika nekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi uye chikafu. Hurumende kuburikidza nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa inoti iri kutsvaga mari inosvika mamiriyoni mazana matatu kuti itenge chikafu. MDC inoti izvi zvakonzerwa nechirongwa chehurumende chekutora minda pasina urongwa hwakajeka wekuti ivhu racho rinoshandiswa sei. Bato iri rinotiwo vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara inotyisa, uko hurumende isina kana kobiri muhomwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu kuti tinzwe kuti sei vafunga kuti veSADC neAU vapindire.
Tikaramba takangonyarara tichingoti zvinhu zvichangogadzirisana kumberi uko tisina kuzvigadzirisa pari zvino. Tichava nenguva yekuti vanhu vachafane zvara muno munyika, vanhu vachaita inonzi starvation muchirungu. Ndosaka tiri kuti veSADC uyezve veAU sandivo vanova vamwe vedu, tiri nhengo yeSADC uyezve tiri nhengo yeAU. Ngavationevo vamwe vari kuchema chema kuti munogoti SADC neAU zvipindire pakuita sei, Mugabe ari yechairman weSADC neAU. Asi tiri kuti kuva nhengo yeSADC nokuva nhengo yeAU zvinoreva kuti vamwe vedu muno muAfrica, vamwe vedu muno muSADC havangangotiregereri tichifa tichinetseka. Nzara yakatitarisa kudai, ivo vachikwanisa kunge vachikwanisa kuita zvavanoita kuti vatibatsire.
Asika hurumende kuburikidza nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iri kuti hapana munhu achaziya nenzara.
Tose tinoziva kuti zano inongogona zvokutaura zvokubwereketa nokungotaura zvaisingagoni kuita. Tose tinoziva kuti hurumende haina mari, inonetseka kubhadhara mapei emacivil servants mwedzi umwe nomumwe, inonetseka kugadzirisa zvinhu zvakaita semvura, zvinhu zvakaita semapoto, inotova hurumende isina chainacho. Saka apa hatidi kuti tibatwe kumeso nokureverwa nhema. Toda kuti aiwa takachenjedza ndechakatanga. Hatidi kuti tizotanga kuchema chema vanhu vafa vadonha nezvara. Ndosaka tiri kuti ngativisvinurei titange kugadzirisa nyaya isati yanyanyo kushata. Nguva yacho kuigadzirisa ndiyo yatiriyo ine.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo nhengo yepolitibiro yeZANUPF vamunyaradzi po mangwana.
VaGutu havazivi kuti pawa yokutonga inouya sei. Vanofunga kuti kana Mwari akatinyimawo mvura ndo yatova nzira yekuti vafunge kuti dzimwe nyika dzipindire vagopuwa masimba. Izvozvo hazviitiki. Hurumende yeZANUPF yana makore akawanda ichingeta dambudziko rokushomeka kwemvura, vanhu votadza kukohwa, asi ichiwana nzira dzekuita kuti vana veZimbabwe vadye chikafu chinovararamisa. Kubva tiwana kuzvitonga 1980 tine makore akawanda ataita dambudziko ireri. 92 takamboita imwe drought yainetsa, asi takangokwanisa kuchengeta vanhu vedu chiwanira chikafu. Saka izvizvi pane urongwa hwokuti hurumende ione kuti chikafu chabva kune dzimwe nyika dzakawana kusina munyika kuti vanowane chikafu. Saka hazvidi kuti zvipindirwe nana SADC nana AU izvozvo. Tine hurumende nechido chayo navanhu zvinoziva kuti kana paitika nzara tinoshizha kupi tichiona kuti vana vedu veZimbabwe vawana chikafu chakakwana. Saka kungorota havo vachiti vana SADC vanhu vasina nyaya dzokupa kuvanhu vanenge vatiwanawo kuti tingararama tichinzwikwo sei. Toita mbiri namatambudziko avanhu. ZANU PF inoita mbiri nokushandira vanhu kwete kupembedza kutambura kwavanhu.
Vari kutiwo veMDC vamugabe nehurumende yavo vanofanira kutaurirwa chokwadi kuti vakundikana kugadzirisa upfumi hwenyika nezvematongerwo enyika uye zvavari kuita izvi zvichatokanganisa kugadzikana kwedunhu reSADC.
Aiwa, hakuna zvinhu zvakadaro. Ivo ndivo vakanokumbira masanctions aunza kutambura muno munyika. Kana dai vachida kubetsera vana veZimbabwe vaienda kushamwari dzavo dzakatiisira zvitarafu kuti vabvise nyaya yezvitarafu vaanoona ikonomi yedu ichisumuka pasina kana chinonetsa. Asi vana veZimbabwe vaakuziva muvengo wavo, saka vachiziva munhu anovada zvozvo hazvio kusizovabetsera veMDC.
Nhengo yepolitibiro yeZANUPF vamunyaradzi po mangwana vari parunare muHarare.
Rimwe sangano revanorarama nekutengesa migwagwa reQueen of Grace Zimu Asset Trust rinoti urongwa hwaro hwekuchenesa muguta reHarare hwaraita nhasi hwabudirira zvikuru. Sangano iri rinonzi ratsvaira pamwe nekuchenesa nzvimbo yekutengesera yeGulf iri pedyo nekuMarket Square. Mukuru wesangano iri vaEfrem Chizola vanoti vanhu vapinda muchirongwa ichi vapinda vakasununguka pasina kumanikidzwa. Vapinda muchirongwa ichi vanonzi vazoungana paMain Post Office apo panonzi gurukota rezvemakambani madiki neepakati amai Stembiso Nyoni vazotaura kwavari pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuti vanotengesa varongeke kuburikidza nekuwanirwa nzvimbo dzekushandira. Tabata mukuru wesangano reQueen of Grace vaEfrem Chizola kuti tinzwe mafambiro aita chirongwa chavo.
Urongwa hwedu hwakurira zvakanaka komuredzi. Tinoda kutokushuvirai kuti nyimudzoke kumusha tikuchenesa maguta edu 15,000, more than 15,000. Actually, the word vendors is mockery to us. Masoko anototuka. Isu tinozima small to medium enterprises. Takabatana nehurumende yedu. We are so in love with local government. Tinoda kuti tichenese maguta edu, vanhu vazvishandire. Nyani kana kuti vavengi vanoda kutaura masoko ekuti vamugabe vataza kutonga nyika vashaye pekubata.
Tinonzwawo naivo vanorarama nekutengesa mugwagwa vamwe vacho vachiti manga muchimanikidza vanhu kuti vapinde musangano uyu uye kuvamanikidza kutenga makadhi sangano renyu. Mungajekesawo zvafamba sei ipapo?
Hakuna kana munhu mumwe chete amanikidzwa kuti joina. Actually, vanhu vatanga tiinavo vachida kujoina on this campaign vanga vakawanda. Zvino isu setrust tikaona kuti maresources atinawo tinokwanisa kungoshanda ne 15,000. Tatodzorera vamwe kumba vanga vachida kuzoshanda nesu. Hakuna vanhu vatambomanikidza. Asi kwakasungunukwa kwazvo. Vanhu vakasunungukwa kuti kana pane anofungwa kuti amanikidzwa, oenda onomhanyara nyaya dzake kumapurisa, pavhurwe madokets, pashandwe kunzi parwiswa vanhu.
Pane mashoko akambobudawo mubepanhau reSunday Mail mazuva apfuura richitaurawo kuti mamwe masangano kusanganisirawo renyu imi reQueen of Grace Zimu Asset Trust ari kushandisa zita remudzimai wemutungamiri wenyika kuti anga achiendesa mberi zvido zvavo. Munoti
Queen of Grace Zimu Asset Trust haina chimwe chete chayakamboita chekuti inoshandisa zita ramai vedu kuita zvimwe zvinhu mabasa asiwo zvachose chose. Uye masoko iwaya muri kutaura tinomatora neudzamu hwavo tichimakanda kumarara ndokwaakakodzera. Nekuti ndofunga vanogona ngavakabatikana nekuti Grace, kana tichiti Queen of Grace tinonga tichitaura mambokadzi wetsitsi. Ndiri kushaya kuti pavari kuda kutora kuisa mai venyika ndepapi, nekuti tinoziva kuti vanazvo zvizhinji zvekuda kutaura nekuda kwamai vedu nekuti vanovatya. Mai vedu ishuru vanovatya mumapolitical cycles. Saka vanoda kutiraya kuvatora vovaisa muzvinhu zvavasina kutaura kana zvavasina kuinkludwa. Nyika yedu mukatarisisa haina 2 weeks, pane vanhu vaishandisa.
Vanga vari mukuru weQueen of Grace Zimu Asset Trust vaEfrem Chizola vari parunare muHarare neStudio 7. Asi rimwe sangano rinomirirawo vanotengesa ava reNational Vendors Union Zimbabwe rinoti harisi kuzoteerera zviri kubva kusangano reQueen of Grace Zimmer Asset Trust sezvo riri kumirira zvido zvevari sezvo risiri kumirira zvido zvevari kushupika asi kuti riri kushandiswa nevezvematongerwo enyika kutora mari dzevanhu kuburikidza nekuvabhadharisa mitero nezvimwe zvakadaro. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai.
Chirongwa ichi pamaonero eNational Vendors Union changa chisiri chirongwa chemazenda, changa chiri chirongwa chevanhu vanoita zvematongerwo enyika. Apa ndakanangana nebato reZANU-PF rinotungamirirwa navaMugabe. Ndo bato ranga riita chirongwa ichi, changa chisiri chirongwa chamazenda. Ndinoziva kuti Zimbabwe yese inozviziva kuti isu seNational Vendors Union hatinei nechokuita nezvematongerwo enyika. Saka hapana pataitarisirwa kuti tiende kundobatanidza kana kundoshanda nevanhu veQueen of Grace Zimmer Asset Trust, nokuti iyi musangano wadanwa vatungamiri veZANU-PF, wadanwa mayouth eZANU-PF abva kuMbare nezvimwe nzvimbo dzakawanda dzakadaro kuti pangoita senge pane manhamba akawanda. Saka hatina kuenda isu seNational Vendors Union, asi chatinogona kungotsanangura ndechekuti taona kumhanyiswa kwakachiitwa mavhenda mutaundi kuti vaende kumiting iyoyo.
Ko nyaya yekuti vanotengesa migwagwa manga muchinzi mutenge makadhi sangano iri kuitira kuti muzokwanisa kuwana nzvimbo dzekutengesera, mungatsanangurawo zvava zvichifamba sei?
Vanhu vanga vachitengesa vanhu veQueen of Grace Zim Asset Trust vachitengesa makadhi kumavhenda ese iri nzira pamaonero edu seNational Vendors Union yokuda kuti ivo vaite profit, vawane mari yokushandisa kana kuti vawane mari yavo yokuisa muhomwe seQueen of Grace. Hazvinei nekuti munhu achawana pokushandira, hazvinei nekuti City of Harare iwane mari yokuti ikurudzire kana kuti iendese pamberi basa revhendingi muHarare. Saka ndinoti chidofo, nokuti vabhadhara mari idzodzo vachaona kuti vangoisa mari muhomwe yeshamwari dzaGrace, vatizo kuti Queen of Grace ndiQueen upi, nokuti hapana patichashanda pabasa ravo rokuti yose mavhenda vakwanise kuenda mberi kana kuti vawane pekushandira sezviri kutaurwa nehurumende.
Vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Vatungamiri vehurumende muLibya vanoti zviri kuda kuedzwa kuitwa nevenyika dzemuEuropean Union zvekuda kugadzirisa dambudziko revanhu vari kuda kutiza munyika dzemuAfrica vachienda kunyika dzekumawirira vachishandisa zvikepe zvisina kugadzikana zvakanaka hazvishande. Vatungamiri venyika dzemuEU vanoti vanoda kushandisa mauto kudzivirira vanhu, asi vatungamiri vemuLibya vanoti zviri nani kugadzirisa matambudziko ari munyika dziri kutizwa nevanhu vachiedza kuenda muupoteri kunyika dzekumawirira. Vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi manomwe vakayambuka gungwa reMediterranean vachitiza muAfrica kubva mukutanga kwandira gore rino.
Nyika yeGreece inoti iri kunetsekana zvikuru nedambudziko revanhu vari kutiza kubva muTurkey vachitsvaga upoteri munyika iye. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu nezvishanu vanonzi vapinda muGreece kubva mukutanga kwegore.
Gurukota rinoona nezvemigwagwa vaObert Mpofu vanoti hurumende ine urongwa hwekuisa matoll gates munzira dzose dzekupinda mumaguta nemumadhorobha kuri kuda kutsvaga mari uye kuti motokari dzisangozare mumigwagwa. Asi vanhu vakawanda vari kugunun'una kuti maitiro ehurumende kwave kutsvaga utane mugate. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata sachigaro weboard reZimbabwe National Roads Administration kana kuti zinara vaAlbert Mugabe tikavabvunza kuti matoll gates aya ari kushanda sei munyika.
Blessing Matoget atibetsera zvikurusa. Munoona pari zvino takwanisa kugadziridza mugwagwa unobva Plumtree uchidarika Bulawayo Harare uchinanga kwaMutare. Chanyanya tibetsera pakukwanisa kugadzira mugwagwa iwoyoyo imari iyoyi inobva kunyanyisa kumatoget. Asi chino futi chiri pamberi chisiri kunatsokuongororwa kana kubatwa neveruzhinji ndechekuti kubvira tava nematoget aya tave neiya inonzi statistical record. Kana taakutaura nevo mainvesta andamboreva nezvavayo vanenge vachida kuona kuti right inini muri kumbotarisira mari yakadini uye kumberi uko atingati maprojection muri kutarisira kuzowana mari yakadini. Zvinhu izvi zvinobuda mukuve nestatistical record yatinayo yataumba. Ii inenge iri kutoye record iye inonzi verifiable. Zvekuti chero ani nani zvake anouya aroda kushanda nesu pakugadzira mugwagwa tinokwanisira kumvhurira mabhuku anotaridza iwo kuti aya ndiwe mamiriro evehicular population pamugwagwa wakadai newakadai newakadai kune matogets ediwaya. Nekuti sezvaunoziva Blessing, gwara riri kutorwa nehurumende nderekuti migwagwa yemunyika inofanira kuvandudzwa iyo yatingati dualization. Saka kuti tikwanise kuita izvozvo, dheta randiri kutaura nezvaro iri rakakosha samari.
Ko danho rekuda kuisa matogets mumadhorobha ringabatsira zvakadii? Nekuti vamwe vakutonyunyuta kuti zvinogona kuita kuti miripo mumakombi umu inge ichikwira uye vanhu vaomerwewo nezvinhu.
Ya ichokwadi, shuwa kune vamwe vari kufinya mapa kunzwa nhau iyi, asi vanhu ivavavo ndivozve vanonyanya kufinyama nekutuka kana achinga arova poto. Tinofanira kuyeuka kuti pari zvino migwagwa kunyanyisa yeyatinoti masurface roads, migwagwa yemataundi yaparara. Zviro kwazvo mari yatiri kuwana pari zvino haikwani kuti tinge tichinhadzira migwagwa yemadhorobha. Saka zvanga zvakaipei kuti totsvaga kadimbu 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 pane ivo vari kushandisa migwagwa iyoyo kuti tigadzire migwagwa iyoyo. And one of the matools atingashandise matoget kana kuti kuisa to yeavo vari mumadhorobha. Chirongwa ichi ndechekuti tikwanise kuwana kamwe kahomwe kanokwanisa kuti tiite basa mumadhorobha kudarika pane zvatiri kukwanisa kuita. Nekuti kahomwe katiinako iko zvinezvi hakasi kusvika kwatiri kutarisira uye kuri kutarisirwa nemamotarist edu.
Asi vamwe vangu vachigunun'unawo vamugabe kuti mari dzacho hadzi kunyatsobuda pachena kuti dziri kushandiswa sei, nekuti vari kuti havasi kuona zvakawanda zviri kuitwa nezinara mumugwagwa.
Ivavo vanotaura izvozvo kushaya nyadzi chokwadi. Nekuti kana munhu achiti hakwanise kuona kuti kwaine airport road yavandudzwa, kana munhu achiti hakwanise kuonawo zvakaitwawo kubruwayo, kana munhu achiti hakwanise kuona mugwagwa unobva Plumtree uchinosvika Mutare over 800 kilometers munyebofu chete.
Sachigarwe Bodrezinara vaAlbert Mugabe vari parunare muHarare. Sangano reZimstat rinoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwatikwire zvishoma kusvika pamainaza 2.70% kubva pamainaza 2.65%. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute tikavabvunza kuti izvi zvinorevei.
Hadini zvazviri kutaura ndezvekuti ikonomi yedu iri kuderera nekunomali inflation ibarometa yepefomensi yeikonomi. Saka kana mutira kwemitengo kuri kuderera zviri kureva kuti aggregate demand neikonomi iri kudererawo, zvine zvichikonzerwa nekusagadzikana uye kufanira zvakanaka kunenge kwakaita mamiriro ezveupfumi. Saka ingori symptom yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu havana mari bavakwanisa ngo vachidhimanda zvinhu muzvitoro. Saka zvaakuita kuti kukwira kwezvinhu kusakure.
Ndiyo pumutawoko uripo pakatipe inonzi inflation mchirungu ne inonzi deflation. Mungati Zimbabwe irimu deflation yere kuti zvinhu zviri kuwanikwa muzvitoro asi hakuna ari kukwanisa kutenga.
Tinotanga kuti tinayo inflation. Inflation inorati zvinhu zviri kukwira, mitengo yezvinhu iri kukwira. Inflation yacho inozoti decide go all into one hyperinflation kana mitengo yakukwira on a daily basis. Deflation normally mitengo yezvinhu inenge ichiderera. Asi zviri kuitika muZimbabwe hatingatevi deflation. Probably wangu wakazo ya ni concept ya kutu disinflation. Disinflation zora wakuti zinjiri kukwira hazo. Ata kukwira ne reti ya kanyanya kukwiri ya kukwira. Zora wakuti makwira ita zinu mwezi wa mruta ura uyu. Anga kaderera pana makwira kaita zinu mwezi mwechetewo mwere mwenge raka kukwira. Disinflation zungo tawara kutu zinu mwena zinu kukwira badashi ya kukwira ne reti. Yakakura chenza za ne benchmark period mwe yewa pura na chiteti kombe ya kukira gezino mwe dimiviri kukira gezino mna May na June kwa nakaya kukira gezino mna June haku kwa chitirele pale kukira gezino mna May kwa disinflation nyo wadi njukira bat njukira ne reti yirie bit slow.
Nyanzvi mnyadzi zvoupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare.
Vechidiki muAfrica nhasi vabatana mukucherechedza zuva re The Day of the African Child kana kuti June 16 iro rinokoshesa kodzero dzevechidiki. Zuva iri rakaparurwa nesangano reOrganization of African Unit iyo yava kuzivikanwa nekunzi African Union muna 1991 nechinangwa chekurangarira vana vechikoro vakapfurwa vakafa muSouth Africa pakuratidzira kwakaitika muSoweto muna 1976. Vana vechikoro ava vakanga vachishora mutemo wekuti vadzidze rurimi rweAfrikaans muzvikoro. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzikoshese kodzero dzevana. Kunyanga zvekwanga kusina mabiko muZimbabwe, vamwe vechidiki vanoti hurumende inofanirwa kukoshesa kodzero dzavo. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vaMaxwell Rafemoyo avanoshanda nesangano reEducation Coalition of Zimbabwe.
Zuva irizvo rakakosha rinoratidza kuti pane imwe dinano. Kodzero dzavana dzaimbunyikidzwa kusvikira pakuti vana vanourayiwa vari kurwira kodzero dzavo. Saka kukwatiri nekuvana izuva rakakosha ravanenge vachitaura kodzero dzavo kuti dziremekedzwe. Uye tinotarisira kuti hurumende pazvirongwa zvainoita kutangira kuconstitution yayo nekumapolicies ayo ive nerangariro yekuti kodzero dzevana dzinofanirwa kuremekedzwa. Kote kungova zvakanyorwa bedzi asi kuti dzinge dzichigona zvichigona kuitwa zvakanyorwa zvisangova zvakanyorwa asi zvinge zvichinyatsokuitwa nomazvo. Vana vachiwana kodzero dzavo, vana vachienda kuzvikoro, vana vachiwana utano, vana vachiwana zvese zvakafanira kuwanikwa nevana.
Vechidiki veZimbabwe muri kuona vachigona kusimuka avo here sevechidiki vekuSouth Africa muna 1976 kukurudzira hurumende kuti ikoshese kodzero dzavo?
Ndingangoti vechidiki shungu dzekuti varwire kodzero dzavo vanadzo. Asi ndinoona sekuti dambudziko nderekuti isusu sevakuru nevamwe vese vangabatsira vechidiki hatisati tanyatsokuvhura mukana wakakwana wekuti vechidiki vanyatsokutaura shungu dzavo nekodzero dzavo. Hongu tinazvo zvimwe zvatinoita zvakafana nechildren's parliament nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti vana vawane matauriro avangaita kodzero dzavo. Asi tiri kuona sekuti hatisati tanyatsokugadzira nhandare yakakura yekuti vana vabudisa, uye tinoramba isusu sevakuru tichimbunyikidza vana kuti vasabudisa shungu dzemwoyo wavo tisanzwa zvavanotaura.
VaMaxwell Rafemoyo ndevesangano reEducation Coalition of Zimbabwe vanga vachitaura parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunhare muHarare.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8:30 PM tiri kutarisa nezvezuva remwana wemuAfrica kana kuti Day of the African Child.
Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, Doxia Emina Jonga na Chris Kande munaudze chirungu.